Mukuru wesangano reChildren's Arts Organization, Amai Chipo Basopo, vanoti sangano ravo rinocherechedza kukosha kwakaita mitauro yemuno, nekudaro vanobika mitambo yetheatre vachishandisa mitauro yemunyika.
Tichigadzira mitambo yakasiyana-siyana, tichiita neshona, tinotinzwa kufambira apa, tinokwanisa kuitawo nemumwe marudzi zvekare. Devele, chewa, dau, zvese izvozvo, kuitira kuti vana vange vachiziva, vachiziva mitauro yedu yatinayo muno muZimbabwe.
Vanobika mitambo vachishanda nesangano reSugar Diaries uye vachitaurawo mutauro wechindau kuChipinge vaPrince Tole vanoti vana ngavadzidziswe tsika dzavo kuburikidza nemutauro.
Zvakangofanane wedu mutauro wechindau. Vana vanouziva kana vakadzidziswa munharaunda kana mumba, netsika nemagariro dzedu vanodziziva kana dzikaramba achidzidziswa kumba.
Asi vanongora nezvemitambo vakazvimirira vachidzidzisawo zvemitambo nekutorwa kwenau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti chirungu chiri kuita kuti vana vakawanda vatadze kunzwisisa mitauro yechivanhu, zviri kuita kuti vasanzwisise tsika dzavo.
Kushandiswa kwemitauro yedu yechivanhu yatinoti indigenous languages kunobatsira zvikuru pakuchengetedzwa kwatsika dzedu nemagariro. Saka munotoona kuti chirungu chauya zvakaipa nekuti chiri kurerutsa zvinhu zvaiera muchivanhu chedu.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti bazi ravo rinokurudzira kushandiswa kwemitauro waamai kutanga padano repasi pasi redzidzo kuitira kuti vana vakure vachiziva tsika dzavo.
Bazi reprimary nesecondary education rinokurudzira zvikuru kushandisa mutauro wedu wechivanhu, mutauro wedu waamai, kunyanya-nyanya kana pakutodzidzisa vana kunyanya kubva paECDA kusvika pagrade 2.
Vandoro vanotiwo zvidzidzo zvose muzvikoro zvepasi zvinofanirwa kuitwa pachishandiswa rurimi rwaamai kuitira kuti vana vasarasike pakunzwisisa zvidzidzo zvavo.
Ndoo mitauro yatiri kukurudzira kuti mwana kana achitanga kudzidziswa ngaadzidziswe nechirudzi chaamai vake. Izvi zvinomubatsira kuti anyatsosimbisa nekubata yatinoti heritage based curriculum, iyo yakanangana nekuti tidzoke kuchivanhu chedu tichikurudzira unhu nehunhu kuvana vedu kuti ramangwana reZimbabwe ringe rakanaka.
Svondo rino Zim Papers yakakokera chirongwa cheLanguage Expo icho chakanangana nekusimudzira kushandiswa kwemitauro yemunzvimbo dzakasiyana-siyana mukusimudzira tsika dzemunzvimbo idzodzo. Mitambo yakawanda munyika iri kugadzirwa pachishandiswa mitauro yemuno, kunyange hazvo vakawanda vachiri kutevera mitambo yekunze iyo inoitwa nemutauro wechirungu. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.